Musangano waitika pakati pa President Chamisa navambeki wakakosha zvikuru saa nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze pachiita kutaurirana pakati pevakaba maelections neMDC inotungamirwa naPresident Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelections. Saka taona kuti President Thabo Mbeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard. Asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kunenge kune karwiyo kamwe chete, ndichada kuti ndigosanganawo naPresident Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei. Mukazi cherechedza munoona kuti vakasangana naPresident Chamisa koma awa anosvika 3.5 kana kuda kusvika kuna 4 hours yaku chaiko. Saka hurukuro dzavo dzikuru chaidzo dzakaitwa naPresident Chamisa vakazotorawo maviews anobva kunhengo dzePollard dzinosanganisira vamunangagwa.
Chii zvikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kande zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka, saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mumameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakawirirana naPresident Mbeki kuti ndo dzichataurwa ndedzipi, dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri pamwe pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetsekana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino. Asi kuti tingadome nyaya imwe chete, toda kuti tange tapedza kufuirana navambeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
Ndiani akashevedza vambeki munyika? Chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe?
Aiwa kanya aye muZimbabwe yava kuzikanwa muregion. Tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati kunotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka, uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vaakuonekwa neregion seregional security threat. Saka izvozvo tofunga kuti zvinhu zvakakunetsa zvikuru sa zvinoda kugadziriswa.
Pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here, tichiona kuti vambeki vakambouya munyika 2008-2009 zvikaumba hurumende yemubatanidzwa.
President Nelson Chamisa vari very clear nechirungu, vanotaura zviri pachena kuti aiwaka ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti tinge tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU. President Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan. Vanotiwo vanoda kuti chekutanga chaicho pataurwe nyaya yekugadzirisa kutongwa kwenyika kuitira kuti pese patinoita maelections pashayikwe kuti maelections anenge ava kunzi aiwaka akabiridzirwa panoda kugadziriswa. Ipapo vanoti nyaya iyo haifanirwe kuramba ichiitika nokuti ndo iri kukuvadza ikonomi yedu. Vogoti zve tinoda kuti tigadzise nyaya dzemaindependent bodies emunyika, vanhu vakaita sana ZEC, vana human rights commission ava vane vanhu varongoramba vachingodomwa navamunangagwa. Saka ipapo pane problem, panoda kuti pagadziriswe ndo zvinodikwa naPresident. Saka zvokuti vanhu vanoda GNU aiwaka asizvo zvinotaurwa naPresident, vanoda kuti paite shanduko munyika kuitira kuti nyika yedu iendere mberi.